Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 2020. Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinhu zvanosvika ndarasika nazvo runga zvinosvika 60,000. Wozi mutsve Saturday chaona natobva kuno hoti. Hamuna kana chatakwanisa kubudisa kana wani.
Moto unoparadza chimwe chivakwa muHarare uchiparadza mudhuri nemidziyo yose yanga irimo. Vashandi vaviri vanochengetedza mhuka vachishanda kuZim Parks vari kuchirwa kuti vakauraiwa nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo vekuZambia.
Isise Ministry of Health mandate yedu ndeyekuona kuti ruzhinji rweZimbabwe rwarapwa here wachidi wachipona, kwete kuti tiri kuda kungochaja.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari yemuzvipatara hakunei nevarombo vasingakwanisi kubhadhara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhizimusi madiki varasikirwa nezvinhu zvinokosha mazana nemazana ezviuru zvemadhora mushure mekunge moto wapisa zvitoro nemisika paAgribank Mall muHarare nhasi mambakwedza. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Moto uyu unonzi watanga panguva dzekuma2 mangwanani ukazodzimurwa kuma8 uye hapana kana chaburitswa kubva muzvitoro nemusika uyu uri pamugwagwa inoti Robert Mugabe Avenue naChinoyi Street. Vakafano bata chinzvimbo chemutauri wekanzuru yeHarare vaInnocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti bandiko rekanzuru rinoona nezvemoto refire brigade richiri kuongorora kuti chii chakonzera moto uyu. Vati pasvika fire brigade mudhuri nezvimwe zvange zviri mukati zvange zvatotsva. Varuende vaudza Studio 7 kuti zvinoita sokuti moto uyu watangira mukati chaimo uye pawazoonekwa zvinhu zvese zvange zvatoparara. Varuende vanoti fire brigade yaudzwa nezvemoto uyu na 18 minutes to 1 ikasvika panzvimbo iyi na 13 minutes to 1 kusvika kuma8 apo vazodzima nekudzivirira moto uyu kuti usainde kune zvimwe zvitoro. VaFrancis Choto avo vanochengetedza nzvimbo iyi vanotsanangura kuti vafonerwa nezvemoto uyu asi hapana chavakwanisa kuita pavasvika.
Hangwanawo moto wabatira kuti yesi uchitobvuta, saka kuti ndikwanise kuwana rubatsiro rwandaisa ipapo ndashaya bhozi ndangowana moto uchibvuta hapana munhu angachikwanisa kusvikapo. Noda kuti fire brigade yanga iri nhingiri yanga iripo ichidzivisa vanhu kupinda kana neni keteka wacho yairamba kuti ndipinde ipapo.
Vamwe vanochengetedza chitoro chiri pedyo neAgribank Mall vaona kutsva kwenzvimbo iyi uye varamba kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti moto wacho wange une simba zvekuti hapana zvavaikwanisa kuita.
But moto uyu manje wanga wakawandisa une power rakanyanya zvokuti uri utsoro wemagetsi, moto wemagetsi.
Amai Linda Huni vaudza Studio 7 kuti vafonerwa kuma5 mangwanani kuti chitoro chavo change chave kutsva uye vasvika zvinhu zvese rave dota.
Zvinhu zvanosvika ndarasika nazvo runga zvinosvika 60,000. Wozi mutsve Saturday chaona natobva kuno hoti. Hamuna kana chatakwanisa kubudisa kana wani.
Vati zvaitika izvi zvaparadza upenyu hwavo nemhuri yavo.
Hapana kana pekutangira bhozi, kumba kwacho ndiwa mai ndiwe baba. Handina kana pekutangira izvo zvakada kuti fungo kuti vanhu vacho vanotanga kudya izvozvo hapana hapana bava iri nani moto ndosara nezvimwe one or two things akapati kana uri moto hapana dota rega rega
pasvika studio 7 vanoongorora nezvemoto kubva kukanzuru zesa nevamwe vange vari mushishi kuongorora kuti chii chingave chakonzera moto uyu mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vanoti chakonzera moto hachisati chazikanwa uye hapana munhu akuwara kana kufa mutauri wezesa vafulad gwadzira vaudza studio 7 kuti havana zvizhinji zvavangataura nezvemoto vachiti vachiri kuita ongororo yavo nzvimbo yatsva iyi yake ine zvitoro 11 nematebhuru ekutengesera 58 emaflea market. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vashandi vaviri veZimbabwe National Parks and Wildlife kana kuti Zim Parks vanotyirwa kuti vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti vanovhima mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia nezuro manheru. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanoruziva nezvakaitika vanoti vamwe vaviri vanochengetedza mhuka kubva kubazi reZim Parks vakaita mahwekwe nevanofungidzirwa vaivhima zvisiri pamutemo mudhamu rekariba. Panonzi pakaitika kurwisana apo vanochengetedza mhuka ava vakanga voedza kuendesa vanofungidzirwa kuti vaivhima zvisiri pamutemo ava pakamba yechanga kukariba. Zvinonzi nyaya iyi yakazozivikanwa mushure mekunge chikepe chevanochengetedza mhuka ava chaonekwa chichiyangarara chisina munhu uye chisina injini. Mutauriri weZim Parks vatinashe Farao vatenda kuti izvi ndizvo zvakaitika vachiti vashandi vavo vaviri havasi kuzivikanwa kwavari pari zvino.
Taona kuti pane vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vaviri vatisiri kuona kubva musi wa 31 December kubva musi wa 31 zvita.
Vafarawo vanoti vaendesa nyaya iyi kumapurisa uye kuferefetwa kwekushayikwa uku kuri kuenderera mberi uye vari kushanda pamwe chete nebazi rezvekuchengetedzwa kwemhuka kuZambia.
We are working closely with our counterparts in Zambia. Nyaya iyi takaitaura kumapurisa tiri mukati mubishi mekuita tsvakuru yekuona kuti chingave chii chakaitika mune vanochengetedza mhuka dzedu kumasango.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo. Kubatwa kwevanhu vanovhima zvisiri pamutemo kunonzi kwakanyanya pamuganhu weZimbabwe neZambia. Vanovhima mhuka zvisiri pamutemo munyika mbiri idzi vari kusungwa vachitongerwa makore akawanda mujeri. Ndakamirira studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende inonzi yapinza mabasa avarairidzi vatsva senzira yekurerutsa dambudziko rekushomeka kwevarairidzi muzvikoro zvepasi zveprimary nesekondari. Gwaro raburitswa nebazi rezvedzidzo rine mazita evarairidzi vakabudirira riri kuzivisa kuti vaende kumahofisi ebazi iri ari mumatunhu akasiyana-siyana uko vachanopiwa zvikoro zvavachange vachizoshandira. Gurukota rezvedzidzo yepasi vakaine matema mwedzi wapera vakaudza bepa Nhauri News Zimbabwe kuti hurumende yakanga yapa bazi ravo mvume yekuti ripinze basa varairidzi vatsva vanosvika zviuru zvishanu mugore ra2020. Hatina kukwanisa kubata vamatema kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi. Asi munyori musangano revarairidzi reptuz vaRaymond Majongwe vanoti kunyange hazvo hurumende yapinza basa varairidzi vatsva ava vashoma zvakanyanya kuti varerutse dambudziko rekushomeka kwevarairidzi muzvikoro.
Chikuru chiripo ndechekuti hurumende iri kuda kuratidza kune vanhu vari kunze kwenyika kana kunana IMF kuti iri kuadresa manids evanhu vari kuZimbabwe nekuita provide for magaps aripo. Bati chokwadi chacho ndechekuti pane zvimwe futi zviripo zvekuti kanyatsoongorora una kuti munhu ange iri pachingadzi pachirungu strike breaking mechanism nekuti vanoda kutyisidzira varaidzi variko kubatwa mukaramba basa sekuti temu yavo inotanga nekuti varaidzi vakawanda varungochema nekuti hatigoni kutyira kudaro. Inenge iri methodi yekuda kutyisidzira vanhu kuti mukava marega kuuya kubasa tatopinza vamwe vanhu basa. chetati chiripo ndechekuti zviri pachena kuti hurumende iri kuzviziva kuti varairidzi vakawanda vakaregera basa, vamwe vakafa, vamwe vakarwara. Mukatarisa attrition rate yekufa kwevarairidzi muZimbabwe yakakura zvakanyanya, tevaizvo kuti mareplacement aya atori long overdue. Asi tiripo zvekuti 5000 nhamba yacho yekutaurwa itori pasi, nekuti 5000 chepeka idistrict kana madistrict matatu ekumatinopi nekumatisauti, nekuti hakutorina matichari.
Makambotaura gore rapera kuti nhengo dzenyu dzinogona kusaenda kumabasa panovhurwa zvikoro, pane chashanduka here?
Hapana chashanduka. Kureva izvo kuti ndichigadzira hangu zvinoitika pagiraundi nekutaura nekutisuna kuripo pagiraundi, kuvhurwa kwezvikoro kwacho kunenge kuchanetsa, nekuti enezvi chicha akunonga sosvene muromo hunge kana muromo wacho achinawo, nekuti vakawanda vasara mhino chete. Tiripo ndechekuti tiri kungoramba tichingotaura nyaya iyi, takutoshorwa nekutukwa nemamemba zerudi. Imi memba muchingotaura muchingotaura, nekuti hakuna chisingataurwa zuva risingasviki. Chokwadi ndechekuti pese pachabvira kare tichingotaura, tanoona mukuru wenyika, tatiraya kuonani, tazvemu zvedu kunangana, kuna mutsiki tapfugamata namata, hapana chai. Saka tochidii manje, nekuti kana kunonzi tofanira kudzokera kubasa, todzokera kubasa nezvikwanisiro zvake basa, kuti kuende kuda mari unofanira kunge wakapfeka zvemukati, zvepanze, bhutsu, zvese izvozvo hatina. Torarama here sekuti uri murairidzi anoswera nezvemukati unoda kunotenga kumabhero zvakambopekwa neramu?
Vanga vari munyori musangano revarairidzi reptuz vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare nestudio 7. Munyori mukuru mubazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana, Dr. Agnes Mahomva, vanoti kuwedzerwa kwemari dzezvipatara kwakaitwa kutanga nezuro hakusi kunangana nevarombo vagara vasingabhadhare mari dzezvipatara. Vanotiwo vana vari pasi pemakore mashanu uye vakwegura vane makore anodarika 65 zvichienda havabhadhariswi ese zvagara zvichiitwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Zvechokwadi pane fee structure kana kuti listi takatumira kumazvipatara edu nemaclinics edu, yakangoti chinjeiwo bichana kuti togone kuona kuti maservices emachipatara tinoramba tichapawo here kuwanhu waruzhinji, nemari dzinoita kuti zvipatara zvedu nemaclinics edu agone kuramba achishanda. Asi ndisati ndaenderera pamberi nelist iyoyo, ndoda kuti nditaurire ruzhinji weZimbabwe nekumwe kwese kuti list yawakaona iyi yakanga isiri list yekuendesa kuruzhinji kana kuti public. Ilist yemaadjusted fees yanga ichienda kumaclinics nemuzvipatara zvedu kuti vagonewo kuzoti kana vachinge vaona munhu wedha ari wefree kana kuti anga agara achichajwa, vagone kuziva kuti cost yeservice yavari kupa iyi imarii, kuitira kuti kana vachinge vaona munhu ari kunzi ngaaonekwe kwefree, maunder fives, mamaternity mothers, lactating kana vanhu vari kuyamwisa waya, maabove 65, waya vanoiwa vachiitwa atinoti macesarean section, wese vanofanira kunge vachionekwa free, vari kutongoramba vachionekwa free. Asi kana vachinge vaonekwa pakliniki kana kuti pachipatara, chipatara ichocho chinofanirwa kuti chaja isu kuministry headquarters, kuitira kuti tichizovatumirawo mari inoita kuti vagone kuti varambe vachiona mapatients iwawo for free.
Saka varombo vaya vagara vasingabhadhariswawo nehurumende, hapana chekuvhunduka apa?
Hapamborina chekuvhunduka. Kana wanga wagara usingabhadhariswi maternity, cesarean section, under 5, above 65, wese iwowo wachangoramba wachionekwa zviri pachena. Kana paine wauya wari pamedical aid, tinochiclaimawo kumedical aid kuti taona murwere wenyu ari pamedical aid yenyu, tamuita cesarean section, tamushaja mari yakati, chitipaiwo mari iyoyo kuti gone kuramba tichizoonawo wamwe.
Asi sei mafunga kuwedzera mari kune vamwe ava vamuri kuti vane mamedical aid, nekuti vakawanda vari kutiwo zvinhu zvinenge zvatiwo mei munyika umu?
hazvai gone kwaba kuti tirege kuchinjwa mafees yedu tichiramba tichicharge for example toti cesarean section tombotenga ichiiswa $5 isoramba tichingocharge $5 munhu ari pamedical aid anogona kubhadharawo mari inopindirana necesarean section which will be more inonga iri more than $5 ongoramba achibhadhariswa toclaima $5 zvinoita kuti machipatara edu atadze kuona vanhu vakawanda nekuti mari inenge iri shoma zvinoita kuti zvipatara zvedu zvigone kuzoguma zvakupa service iri good quality saka
vanga vari munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano remagweta relo Society of Zimbabwe rinoti harisi kufara nemashoko ebazi rinoongorora uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission ekuti riri kuongorora vamwe vatongi vematare edzimhosva nenyaya dzeuori. Magweta aya anoti izvi hazvipe chimiro chakanaka kumaonerwo ematare nevanhuwo zvavo. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru weLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara.
Tiri kungoshungurudzika maererano nekuti kunodomwa kuti kune vanhu vakaita uori mujudiciary asi vasingazobudi pachena kuti ndevapi vacho. Saka zvinozoita kuti wese ari kunzwa anongoti judiciary yemuZimbabwe yakaora. Hauzovi nechivimbo nevanenge vachikutongera nyaya yako kunyange asiri mumwe wevanenge vari corrupt. Asi nekuti pangoiswa general statement yekuti vemujudiciary vari corrupt zvinokonzera kuti vanhu vachishaya chivimbo nejudiciary yacho yese.
Asika vamapara vamwe vanoti pamutemo handiti zvinonzi vanofanira kutanga vaferefeta here vozoburitsa mazita evanhu pane kuti vakurumidze kurova bembera.
Tiungoti chichanyanya kunetsa chekuti vanhu vamhanye kunoshambadzira nyaya isati yapera kumapepa. Izvozvo kuti vakaiswa munzvimbo kuti vaongorori nyaya dzavanenge vaona dzakakodzera kuti munhu anofanira kuprosecutwa zoenda kunoprosecutwa.
Munyori mukuru weLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatsigiri vevaimbo vemutungamiri wehurumende yeGuinea Bissau uye vaimbo vemukuru wemauto vaUmaro Sissoco Embalo ava vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika muGuinea Bissau vari kupemberera kukunda kwavo asi vanopikisa vari kuti sarudzo iyi yakabirwa uye vachapikisa zvakabuda musarudzo mudare redzimhosva. Mamwe mapato anopikisa hurumende yava Emerson Munangagwa anoti haasi kufara nemabatirwo akaitwa nehurumende mugore ra2019 kusamira zvakanaka kwehupfumi munyika pamwe nekutekeshera kwehuori panguva iyo bato riri kutonga reZANU PF riri kukurudzira kuti mapato ose aise musoro pamwe chete azive zviri kunetsa munyika pasi pechirongwa chePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Bato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iro rakasvitsa makore makumi maviri gore rino kubva paravambwa muna 1999 rinoti harisi kufara nemabatirwo arinoitwa nehurumende yava Emerson Munangagwa. Bato iri rinoti riri kushushikana zvikuru nekurambidzwa kwakaitwa misangano yaro pamwe nekuratidzira munzvimbo zhinji munyika mugore ra2019 kunyange hazvo kodzero dzekuita misangano nekuratidzira dzakatarwa mubumbiro remuteme yenyika. Mutevedzeri wemutauriri webato iri, Valuk Tamborinyoka, vanoti bato ravo riri kushushikana zvikuru nekushungurudzwa pamwe nekusungwa kweutungamiri hwebato ravo pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri.
Takaona utungamiri hwemusangano vana vabiti, vana vakomichi, vana vawende, vana vachibaya, vana vabvondo, vana vahekumochidziva, vana gift hostalos siziva, vana vasikala, vasikala izvozvo vari kufanira kunge vachitotanga kunostenda trial muna ndira muno muna January 2020. Zvese zvinongoratidza kushungurudzwa kuri kuitwa vatungamiri vemudhisi nezanupf. Asi tiri kuti saaiwaka kangoma karirisi ndiko kaparuki. Ukaona ngoma yakuririsa sezviri kuita ZANUPF yaapadyo nekuparuka.
Gore rino hurumende yavamunangagwa inonzi nevamwe yakapinza nyaya dzezvematongerwo enyika munyaya dzemadzishe kuburikidza nekushungurudza kwainonzi yakaita Ishe Nhlahla Yamangwe Ndiweni vekuntabazinduna mudunhu rematebeland north avo vayakabvisa paushe. Hurumende inopomerwawo zvakare mhosva yekusungawo pamwe nekurova varwiri vekodzero dzevanhu nemagweta emirira vasungwa. Izvi zvakashorwa nemutungamiriri wesangano reZimbabwe Mass Movement vaAlbert Matapo avo vakambosungwa nenyaya dzekuda kupirigura hurumende. VaMatapo vanoti hurumende yavamunangagwa yanyanya kutonga nedemo kutodarika zvaiitwa nehurumende yemushakabvu vaRobert Mugabe.
VaMugabe vaitonga nedemo hungu vaikanganisa chose, asi havana kumbosvika kana papa handingati hafu kana kota yavamunangagwa pakuomesa zvinhu. Saka ndinoona kuti utongi hwavamunangagwa hwaipisisa kupfuura utongi hwakanga huripo pana vaMugabe.
Vatambo rinyoka vanoti vachamisa havasi kuzopinda munaurirano pasi pechirongwa chevari munaurirano dzevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo dza2018 chiri kutungamirirwa navamunangagwa chiri kudaidzwa kuti Political Actors Dialogue kana kuti POLAD.
Vachamisa ndiye munhu anotsigirwa navana veZimbabwe ende vachamisa kuramba kuenda kunotamba nepwere parovanzi. Saka tiri kuramba kuenda kumahumbwe naPOLAD idare remahumbwe. Kana ukanzi kuenda kuchechi chaiko, vakuru vanoenda kuchechi kunonamata Mwari, asi hauende kuchechi zvinoenda kuSunday school. Tiri kuona isu kuti Polad iyo iSunday school. Kana tafunga zvokupinda musangano, toda kutaura musangano nevanhu vari kushungurudza vanhu. Hatisi kuda kuenda kunoita zvedambe tichijoina chiita chevana vari kutamba parovanzi chakafanana nePolad, kana kuti vana vari kuita zvavo Sunday school.
Nekune rumwe rutivi, vachamisa vanoti nhaurirano dzekugadzisa zviri kunetsa munyika dzinofanira kutungamirirwa namutongi Gava akambove mutungamiriri wemwe nyika kana ari kutungamira imwe nyika pari zvino, sezvo vachiti vamunangagwa havangave ivo vari kukokera nhaurirano. Ipo paine Gakava panyaya yesarudzo dzegore rapera dzavanoti havadzina kufambiswa zvakanaka. Zvichakadai, imwe nhengo yezanupf uye vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaenergy Mutodi vanoti zviri kutaurwa ne MDC hazvingavatadzise kutungamirira nyika seZANUPF.
Ichi chirongwa chokutaurirana kwevanhu hachisi chirongwa chokuchinja zvakabuda muelections. Ndo pari kurasika mukomana uyu Nelson Chamisa ari kufunga kuti ndoda kuva nenhaurirano yokuti imimi vamunangagwa hamuna kuhwina. Ndini ndakahwina. Wakahwina kupi? Maelections takaita tese tikazviona kuti vahwina ndavamunangagwa. You are loser. Saka nhaurirano yaari kuda mukomana uyu inhaurirano yokupinda pabasa rehurumende nebackdoor.
VaMutodi vanotiwo bato ravo riri kutarisira kukunda zvakare musarudzo dzakatarisirwa kuitwa muna 2023.
Chatiri kuita isu seZANUPF ndechekuti dialogue whether iripo kana kuti haipo ticharamba tichingotonga hedu kusvika mandate yedu yapera yatakapuwa nevanhu 2023. Toenda kunokambenga zvakare ende tine chivimbo chokuti tinohwina, nokuti panguva yatinosvika 2023 taita zvakawanda zvokuti vana veZimbabwe vanenge vakugutsikana kuti aiwa hakuna rimwe bato ringatitungamirira kunze kweZANUPF.
Mutungamiriri werimwe bato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vanoti hapana pavanokwana munaurirano dzePOLAD kana pasina urongwa hwekugadzisa nyaya dzeuori uhwo hunonzi navamunangagwa watekeshera munyika.
Zvinoita kuti isu sebato reLabour Economists and African Democrats tisabatane nePOLAD inyaya yekuti tichaita sei kuti tipedze uori mukati menyika yedu.
Muzvare Masarira vanoti mapato anopikisa anofanira kushanda zvakasimba kuti agotora masimba kubva kuZANUPF kwete kutarisira kuti pachaumbwa hurumende yembatanidzwa zvakare. Vaimbo vemutungamiriri weSouth Africa vaThabo Mbeki avo vaive mutongi Gava akatumwa nesangano rembatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC panhaurirano dzino dzakazokonzera kuti vamugabe namushaka vamogen tsvangirai vaitungamira MDC vaumbe hurumende yemubatanidzwa muna 2009 vakanga vari munyika masvondo mashoma adarika vachiita nhaurirano nevemapato ezvematongerwo enyika.
Kune vari kufunga kuti tichaita GNU hazvikwanisiki kuti kuite GNU nekuti ivo vari kupikisa vacho havana 50% yemasits muparamende. Unoda kuita GNU nani iwe usina kubata hafu yeparamende yemukati menyika ino? Ndo chidzidzo chatofanira kuziva kubva muna 2008.
Zvichakadai, imwe nhengo yeboka revechidiki rezanu PF Youth League isina kuda kudomwa nezita inoti dambudziko remuzimbabwe richanetsa kugadzirisa sezvo munyika muine kusarurana kwemitauro muutungamiri uye muine zvikwata zvikwata muzanu PF.
Dambudziko rapinda mubato huru renyika ndoriti bato huru nekuti ndorakaunza nyika nderekuti vari kurwisana pachavo. Zvino kana vanhu vachirwisana pachavo havana chavangaite kuti vape pundutso kune avo vavanotonga nekuti mumwe nemumwe ari kurwira kuti iye ave nechidimbu chenyika chaakabata.
Vane ruzivo nezviri kuitika muzanu PF vanoti pane kusawirirana pakati pava munangagwa nemutevedzeri wavo vaconstantino chiwenga panyaya dzemasimba, asi vamunangagwa vakaudza musangano wepagore webato ravo wakaitirwa kugoromonzi kuti izvi ndezvemugodzi matsuro.
The party is alive. Zanu PF imhenyu. One. Ungakanga maizvozvo kuti Zanu PF imhenyu. Two. Zanu PF is united. Ungakanga mwa? Imenyu yakabatana.
Zvichakadai, imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vapilani zamuchiya vanoti kuti matambudziko akatarisana nenyika apere panofanirwa kuumbwa hurumende inombofanira kubata matomhu pasati paendwa kusarudzo.
Zanu PF sebato yave mamvemve haina chainokwanisa kugura pahurukuro idzi nekuti vanoudzwa zvekuita nevakuru vakuru vemauto. Sekuziva kwedu vemauto havana kudzidziswa zvekutaurirana asi zvehondo. Ukuvo veMDC vanenge vachida kuteererawo nhengo dzebato ravo nekuti ndidzo dzinovavhotera kumacongress nekugadzirira sarudzo. Nhengo zhinji dzeMDC kunyanya vechidiki vanoti ivo haivhiyiwi. Saka nenyaya yekugadzirira sarudzo paida kuti pasarudzwe dare rinogadzirisa nyaya risingazokwikwidzi musarudzo dzinotevera.
Asi vamunangagwa pachavo vakati Zanu PF ndiyo ine masimba ekutonga nyika sezvo yakavhoterwa neveruzhinji musarudzo, vachikurudzira zvakare nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro zvakasimba kubva iye zvino kusvika pachaitwa sarudzo muna 2023. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kudzamara nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neuori dzagadziriswa, upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi zvinopedzisira zvaita kuti veruzhinji varambe vachinhonga svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Chirongwa cheLife Talk to Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kushuvirwa nemadzimai muZimbabwe mugore ra2020. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvungu yedu yapera, regai timotarisa misoro yenhau dzanhasi. Moto unopisa chimwe chivakwa muHarare zvichiparadza mudhuri nemidziyo yose. Vamwe vaviri vanochengetedza mhuka vachishanda kuZimparks vari kutyirwa kuti vakaurayiwa nevanovhima mhuka zvisiri pamutemo vanobva kuZambia. Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vanoti kuwedzerwa kwemari yemuzvipatara hakunei nevarombo vasingakwanisi kubhadhara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 2 zibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Cabangela ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagesi, umlilo wasuthinta ama-gas tank kurestaurant engabiphansi lapha. Kwathi siloduba sazi ukuba sizavuka njani, sesizaphila njani ngezikweleti. Kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikolo, sisenkingeni.
Abamabhizimusi asathuthukayo abalahlekelwe yimpahla ebiza inkulungwane zamadola eMelika emadabuka kusalamhlanje eHarare.
Okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuye emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini ekhiswa inhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu.
Ababalisi bakhala ngokuthi abaseladlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe kuyona le inyanga kazibandlela. Silodaba lwabemba igolide abaziwa ngokuthi ngamashurugwi asebebulele abantu abagoqela ipolisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha komlilo kwesinye isakhiwo esilamavinkili lamhlanje emadabuka kusa eseAgribank Mall edolobheni leHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo ekhonale eHarare.
Lomlilo obika uqale emadabuka kusa ucathengela ukuba ungabe ubangile izintambo zikagetsi kuthi le gas ebigcine kwenye yezindlu ezibhekela ukudla lalo lingabe lenze kwaba lamalangabe amabi kakhulu. Akula lampahla enelise ukuhlengwa kulomlilo olumathe kusakhiwo esikumgwaquru Padumkabe lapho ahlangana khona Lochinoy Street. Omunye olahlekelwe impahla ngusomabhizinisi umnumzana Caleb Bebeta othikala nkani ngoba ube le mpahla eningi wamagama kulesi sakhiwo.
Nawa ngakhanyela ngilahlekelwe impahla efika 20,000 US. Melele abacisha umlilo ukuba becishe baqede lapho ngivile isitolo engutholileyo ukuba besekubhidlile. Ngilethemba ukuba umnyaka lo usiya phambili ngizenelisa ukusukuma kulokhu ngivule esinye isitolo.
Ubebeda uqhubeke ethi lumlilo cajelwa ukuba uqale ngo-1 a.m. emadabuka kusa esithi abacisha umlilo ubehlule labo.
Indaza yaphana lapho kuma 2 a.m. What I was told is the fire started around 1 a.m.
Afikela lapho ngo-2 a.m. ukuba umlilo uqale ngo-1 a.m. Abe fire brigade bake bazama kodwa akula abenelise ukwenza. Bathe sebeqala ukuwumisa bese kuvule ngasasizi isitolo sami solesi esingemva kwami.
Omunye njalo olahlekelwe impahla eningi umnumzana Ngoni Dzatshe Madara yena othi isitolo esithileyo besile mpahla yakhe efika amadolazi inkulungwane ezine zamadola emelika $4,000.
Nospecializa nemaradio ma-TV. Ngenza okwama-radio, ama-TV, ama-solar panels, ama-gas tank. Lesi sitolo sami lapho kade ngigcina khona into zami. Ngilahlekelwe impahla engafika ama US dollar angaba yi 4000.
Umadara uqhubeke sithi kunzima ukulahlekelwa impahla enengangaka ngesikhathi belungisele abantwana ukuthi baye esikolo.
Abana le tangible information because we want to gather this for fault.
Kamangela ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagesi, umlilo wasuthinta ama gas tank kurestaurant engabe iphansi lapha. Kade siloduba sazuba sizavuka njani sesizaphila njani ngezikweleti kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikolo sisenkingeni.
Amapolisa labacisha umlilo bebexotsha abantu abathengisayo labazidlulelayo akade befuna ukuzibonela isiga lesi. Isikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Phonyati uthi imbangela yokulumatha kwalo mlilo ayikaziwa. Basacubungula okuhle ukuthi akula muntu ofileyo loba ukulimala kulingozi ngaphandle kokulahlekelwa impahla. Isikhulumeli senkampani kagesi yezisa umnumzana Fulat Gwasira utshele isitudio 7 ukuthi okwamanje kusesemasinya ukuthi akhulume okuningi ngalingozi yomlilo ngoba labo bayenza olwabo uphenyo ngembangela. Kulaso amabhizinisi afika amakhulu amahlanu 500 abasebenze la kulindawo ebile izitolo ezilithumi kanye lamathebulo omkambo weflea market angamachumi phosi ayisithupha 57. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Abavalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe yona le inyanga kazibandlela. Ngakwelinye icele abazali labo bakhala ngokuqonga kwembadalo yendleko zesikolo kanye leyengwalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izikolo zikhangelele ukuvulwa ngayonale inyanga kazibandlela mhla ka 14 kodwa ke umumo okhona elizweni ulakho ukuphazamisa ukuvulwa kwazo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ umnumzana Obert Masaraure uthi umumo okhona elizweni awuvumeli ukuba izikolo zivulwe kuyonale inyanga kazibandlela.
The school ecosystem is in the intensive care unit and it's practically impossible for schools to be.
Ukusebenza kwezikolo singathi kuse intensive care unit singakhangela ukwenza ukuthi izikolo zivule. Ababalisa basenelisa ukuya emsebenzini ngokuselwa kokusebenzisa emsebenzini yabo. Abafundi bona sebephambanisekile ekucabangeni ngenxa yomumo womnotho. Abazali behlika ukuthenga okusetshenziswayo ezifundweni zabantwana kanye lemali yokubhadala izikolo. Uhulumende ngokwakhe uyahluleka ukuthola imali ngaphansi kohlelo lwe-Basic Education Access Model, BEAM, okumele lukhangele abaswelayo. Ngakho izikolo azisoke zivulwe vele ngozibandlela lo kuze kulungiswe lezi zinto.
Cushion or marginalized learners, the underprivileged learners, so schools are not going to be open.
Inkosikazi Sukoluhle Ndlovu umgcini sihlalo we-ATUZ eMathebeleland North njalo uthi kusobala ukuba bengehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yeholo labo elingasathengiyo.
Siyakhala kakhulu ngenxa yomumo wemnotho welizwe. Ababalisi abasaholi lutho, imali esiyitholayo ayenelisi ukuthi sigcine thina abantwana bethu sibuyele emsebenzini. Njalo nje sithi thina lapho esime khona okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu. Kusobala ukuthi siyehluleka njengamatisha ngenxa yemali yethu le engasathengi noma yini.
Omunye obuye wagcizelela ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngumnumzana Vusumuzi Maphosa, umsekeli kamgcini sihlalo kunhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union, othi imali ephiwe ababalisi ngenyanga edluleyo iphelile ngakho abalayo eyokugada bephindela emsebenzini.
Izikolo kazisoze zivulwe ngokubana ababalisi baku total incapacitation. Imali abacine beyiholisiwe ngoDisember iphelile. Babe lekhisimusi lenew year embi okumangalisa ngoba vele bekungela mali. I-1000 is nothing to talk about. Vele kabalayo imali ukuthi bagade babuyele ezikolo. lalaba basemadolobheni kabalaye imali ukubhadala ifees yabantwana abasoze bayifundisa abanye abantwana ababa abantwana bengafundi.
Umnumzana Nhlanhla Dawo ongumzali uthi kalungelanga ukuthi izikolo zivulwe ngoba indleko akhangelane lazo engazenelisi.
Hayi, mina njengomzali hayi angikabi ready ukuthi abantwana babuyele esikolo ngoba imali zangkhona azihlangani. Lapho umntwana amafunda khona St. Patrick's i-school fees eli 888 per term, sikhwele from 160 sokufuze sichaya ama-top up ama-728 points. Imali yangkhona iyavelanga ngoba le mali anileyo phela asiyiholi. Sokubuya la ma-stationery okufuze besithenge. That day ngangitshaya i-quotation, I think i-quotation yangkhona yafika kubo 400 points. I-stationery kuphela. Kuzokubuya ama-school uniform futhi kuyabe funeka khona lapho. Hayi, mina njengomzali hayi ukuba retsile angikabi redi ukuthi abantwana bebuyele esikolo.
Sekusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuthi izikolo zivulwe, kodwa ababalisi abaningi balakho ukwehluleka ukuphindela emsebenzini, ikakhulu labo abasebenzela emaphandleni. Kuthi labo abasebenzela emadolobheni balakho njalo ukwehluleka ukuthola okokuhambisa kumbe imali zokugada besiya emsebenzini. Inhlanganiso zababalisi zithi kusobala ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngenxa yomumo womnotho okhona elizweni, ngaphandle kokuba uhulumende akhangele izikhalazo zabo zokukhuphula iholo njengoba abalithole ekupheleni kwenyanga edluleyo kampalakazi seliphelile. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abemba igolide otsheketsa abaziwa ngokuthi ngamashurugwi babikwa beqhubeka behlukuluza uZulu endaweni ezichiyeneyo zelizwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi ucathangelwa ukuthi amashurugwi la asebulele abantu endaweni ezigoqela eNyathi, eGwanda lase battlefield lapho abahlahlele khona ipolisa ngenkemba. Ipolisa leli lithiwa ngumnumzana Wanda Hokoyo. Amapolisa athi asebophe abantu ababili phezu kodaba lona lolu. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF othi amashurugwi la asethwalise nzima wonke umuntu owemba igolide elizweni lonke jikelele.
Indaba esihluphile ekuthi lo president uye wayi-ray ingathi uye wayithinta kwi-conference isisegoromonti. Ungakhela lo lama-ministers sebekhulumile baphuma sobala ukuthi no, abantu laba singathi ngamashurugwi kanti sekuyisigebenga esezijonge ukuphambanisa abantu. Ngobanye umuntu ehamba etshela ibhemba usithi uyagamula umuntu, ingenzeka ukuthi laba bantu balenhloso yabo esingayizwisisiyo. Yikho ukuthi lapho ababonakala khona abaripoti, ngabona abantu bethole amabhemba akukhulumi ukuthi endaweni ende uthole amabhemba. Wawabona ngathi imayiningi outhiwa nxabantu yothi igolide ofake itshole ihambe lithole amabhemba. Kulesi sikhathi ngasenge amapholisa alinyaza abulawa abantu besekelelwa benjani, esikutshoyo ukuthi umuntu ohambe ethole ibhemba kumbe duze kwemayini umethe wabonakala akutshelwa amapholisa abo bantu babantu. Lo president utsho njalo ukuthi kababanje mabangaxolelwa.
Siyabona ukuthi le mathebeleni kwakwaba khona abantu abaganyulwa ngamabhemba, uzakukhumbula sibili mhlophe. Kambe kuyini okwenza ukuthi kumemetheke
endaweni yevova? Ngiyakwazi kakhulu endaweni yevova yeduze kwegwanda, yazi indaba yakhona.
Kuyethusa kanganani khonoko?
Kuyethusa anti abona ukuthi into ekhona ngoba kunjenje gifts la ngingathethi kunjenje ngikumayinini kwesikhathi yozomunye umuntu ekwethisele ukuthi sizalidingela amashurugwi. Ubusukumangala ukuthi kathi amantu othiwa ngamashurugwi kuyini? Ngokubona kwami nombona ngani uhulumende indaba leyo fanti ayingenele ayisebenze masinyasinya, ngoba abantu labana bajonge ukungcolisa ibizo lendawo. Ngoba sasukhangela ukuthi ukuthi abantu ngamashurugwi, amashurugwi yindawo phela ayinjo. Ileyo ndawo bane sebesuka laphana bezithi bangamashurugwi, so ngathi abathukuza abanye abantu. Upresident ukhulumile wathi phazi ngezinto eziyazo lezo azifunakali elizweni. So ngaleyo ndlela abantu abanjana mengutsho ukuthi Uma mine zonke ngabe ekhona abantu ngababambane bangabona labo abantu abahamba ngamakhombi abayizigebe ngabetshele amabhemba abakhulunywe babanje bacetshele emapoliseni babanje ukwenzela ukuthi abantu baphile ngokukhululeka ngoba iqiniso njengoba ukulethile abantu abasamayini abasagebhi ngendlela elokukhululeka ngoba endani ekhoromboni intembu kwabo unanzelela ukuthi kunabanye abafike bachaya bathathela istofu bavula lo munye umuntu kwaphana omunye walimala kabuhlungu.
Alo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezano PF owemba igolide eWest Nicholson eGwanda South ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhona le eGwanda South. Kulife Talk lamhlanje kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe njalo langokutsha kwesakhiwo seHarare esilama bizimusi abo mama labanye. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi isigabeni esilandelayo ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasekeli bowayeyinhloko kahulumende kwele Guinea Bissau uGeneral Maro Sissoko Embalo bajabula ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngesonto. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kabemukeli kunqoba kwakhe ngoba kube lokucilibezela. Inkampani elungisa omakhalekhukhwini eyeMara Group yakwele Dubai ibikwa isemzameni yokubangisana lele China emkambo wokuthengisela amazwe awezwekazi le-Afrika omakhalekhukhwini ngokusungula amafektali awukulungisa kwele South Africa lakwele Rwanda. Amalochacha alwise kwele Iraq asekelwa ngabe Iran abikwa ese kulindawo akade ekuzo lapho ehlasela isigodlo someli weMelika kwele Iraq edolobheni leBaghdad. Emaphethelweni omnyaka odluleyo kube lethemba lokuba kuza kuba lenkulumo zokuxazulula inkinga zelizwe kuwonalo umnyaka esiwusungule izolo. Kodwa ithemba leli kukhanya lingasekho ngoba amacele omabili amele akhumisane umlotha akhanya elokhu esemba phansi ngendingeko athi kumele zifezwe andubana kukhulunyiswane. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele uChamisa angene kumanyano wamabandla anqotshwa kukhetho awe Pollard kodwa ngakwelinye icele uChamisa uthi kasoze angene kuxuku labantu athi ngelabantu abangelamsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla leMDC umnumzana Sengezo Chamangu endawonye lengcwethi yecumukela ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Hayi, ngokubona kwami kufudumele ngenkalakatha yento mpele engenziwa entsha. Mina ngumuntu osayekhuluma ngokuthi into entsha yiyo efunakalayo eZimbabwe entsha engakaze ihlangane engakaze yenziwe. Ngoba okwenzakalayo manje sila maphathi amabili akhokhelwa ngabantu ababili abasha. iZanu-PF ekhokhelwa ngumnumzana uNangagwa. Omusho tete over from Mumkhaba. Lo le MDC eyokuthiwa ngamaphathi amakhulu ekhokhelwa nguChamisa otete over from uTsvangirai. Bobabili akukhanyi kulento entsha abafuna ukuyenza. Umnumzana uMnangagwa useyenza okukaMkhabe times two manje. Singathi ungezelele kuphela ibanga, akasangezelelanga izinto ezintsha ezenziwayo. Lezo kuthi ngapha uthwa lo uthwa uChamisa omutsha omncane obekukhangelelwe ukuthi njengoba nje vele yilo itike changena ngalo ukuthi ah mina ngisesemutsha ngimkemana ngiqinile ngisalokhu lalokhu kodwa sikubonayo ikuphindwa futhi okwakusenzwa ngumnumzana uthwangirayo ngoba siyakhumbula uthwangirayo ngoba siyakhumbula ukuthi kulesi khathi lapho akwavuka khona mpela ephume wayezitaradeni bamtshaya naye uthamisa baze bamlimaze e-airport sambona emaphilisini egcwele igazi. Yikho kuloku kusenzakala manje
nanto udaba mnumzana Chabangu wena ngwe MDC uyavumelana yini laye umnumzana Ndlovu la
into ekumele yenzakale akulanto ezabisa inguquko kuleli lizwe ngaphandle kokuthi i-leadership yethu izehlise iyehlise amajogwe iyehlise ama-positions abo siqale ukukhulumisa. Ngiyakwazi ukuthi u-President Tamisa we are discussing with him ku-MDC ukuthi sibone izindlela zokuthi singakhulumisana njani lamanye amabandla asengaphansi kwe-Pollard kumbeni singakhulumisana njani lezanu PF ngaphansi kogatsha lwabo izanu uMnangagwa. So it's not going to be easy kodwa yiyo into ekhona ezakwenzakala kuona lo mnyaka nxa lokhu sisafuna iZimbabwe ukuthi iphile. Lamhlanje silendubo esinjengokuthi akulamanzi hathi ukuthi leadership izanisizulu kodwa izakhangela indleko yokuthi ukuthi izulu lingani kudala udubo mshobani kulendlala abantu kathesi sikhuluma kunje balimile kodwa-ke sokuthile izikolo siyavula kathesi amasiza hambe ngelinye ibanga ekungeko oliqambe. So kuyadingakala-ke ukuthi i-leadership yethu ihlale phansi sikhulumisane. I have got no doubt ngaphansi kwawuphi umthunzi engahlala kiwo ukuthi uThamisa uPresident Thamisa uzazehlisa uMnangagwa uzazehlisa nxa kuyukuthi kumele bangene through Pollard nxa kuyukuthi we're going to create another narrative ezabenza ukuthi la madoda bahlale phansi bakhulumisane. Sibisa ama-churches, it's not about ama-political parties kuphela elizweni, kulama-church, kulama-institutions anjengama-vendors, kulama-institutions anjenge-civic society, kulama traditional leaders, bonke laba bantu, kulama students, bonke laba bantu kumele bahlale ngaphansi kophahla oli-1 sikhulume ngeZimbabwe yethu ukuthi siyangathi. So mina ngile themba because ngiyakhulumisana lo president through ama structures yethu ukuthi this time around sizadinga indlela yokubana sikhulumisane ukuthi izaba yindlela ngayiphi, izabuya ngayiphi indlela, izaba yindlela mtobani, izabe ihamba ibiswe ngubani, kodwa sizakhulumisana. That's the only way esingaseva ilizwe leZimbabwe.
Yeah, nanto ke udaba mnumzana Ndlovu kuthiwa hayi akhona amaqhinga ayenzakalayo, uthini wena?
Usengezo angazi kumbuko elusenkomeni kodwa ke mina ngiyakhumbula ukuthi wawuthi ma kuthiwa kudliwa nengcwele kumbe kulwa lo munye umfana okwazi ukuthi ma ufuna ukumthalenja udingisise ukuthi akena uthanga siphi isandla kumbe uyakhaba kakhulu kumbe uthanga ngenhloko wezothi uma ungena la eroundini ube wazi ukuthi uzozivikela njani. Kuyethusa khonokho ukuthi njengoba ngishilo ekuqaleni siloku sinazo into esasizenza la izolo, yena le nto elichalisa manje selifike kuyo izaphu kankoma yafika kuyo nayo after beshaye kwabulawa abantu basike epointini where they just gave in and went bakhuluma nezanu yasibarecha-ke sikwazi ukuthi manje sebefuna vele beyayifuna ukuthi bafune. Yakungenani i-MDC kaMorgan Tsvangirai nayo yangena yayenza khonokho futhi eselifuna ukukwenza manje. Kodwa-ke ifikazisanga ukuthi izanu vele ayisozihle yanegotiata and good faith, so selingena-ke manje nani seka-creative history ye-GNU or something of that sort ezoyenza futhi i-progress yeZimbabwe iqhubeke ibanjwe umsila izanu p f isithi jayiva qaka umsila ngophambili. So I think nje ibakamele i-1 ukuthi lezilwane zikwenzwa ngini into entsha ezoyenza ukuthi izane yethuke izibone ingasekho lapho ebime khona.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethe ecubungula ezombusazo, ubexoxa endawonye lo mnumzana Sengezo Chabangu, ilunga lebandla le-MDC.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-7255 ekuseni susela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku-short wave 4930, 13860, laku-15460 kHz. Live Talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inkokheli yamabandla esiKristu evame kwabela abaswelayo ukudla ithi lilokhu likhuphuka inani labantu abakudingayo ngesikhathi isisindo somnotho welizwe sisehla njalo lezulu lingani kuhle elizweni. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeWorld Food Program isithi sidinga uncedo lokwengezelela ukudla ekwabela abalambayo eZimbabwe njalo lohulumende esithi uzakhuphula isizo alunika abaludingayo. Ukuze sizwe okunenge isimo sendlala elizweni, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Iqiniso lukhona ukuthi indlala ibhahlile lonyaka, izulu kukhanya kalini kuhle phezu kokuthi vele lomnyaka odlulileyo belingananga kahle. Kuphinde ukuthi kunjalo lezomnotho, uma ikhonomi awumanga kahle, kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu, ikakhulu emaphandleni kanye lasemadorobheni, ngoba emadorobheni kuba labantu abaningi abaswelayo, kodwa kungabi lomuntu olendaba labo ngoba becabangela ukuthi abantu laba bahlezi kahle, kanti abantu bashutheka kakhulu ezindlini lapha emayadini. Kulabantu abahlala emakhotheji, kulabantu abahlala emalokishini amayongeke wacabangela, abantu bashutheka ukudla kuyinto eyinkinga kakhulu. So umnyaka lo nxa kungasangenelanga inhlanganiso ezizimeleyo la uhulumende, ngoba kungumlando wakho wokuqala ukuthi abekeshiwa ukuthi abantu bayathola ukudla, abantu abaningi bazaba lohlupho olukhulu kakhulu. Kungaba lesi ngozi sibili esimenzakala zibangelwa yindlala.
Nxa lapho linika abantu ukudla, selike labona yini imizamo kahulumende kumbe labo asebevele bethola ukudla kuhulumende kumbe olo World Food Program?
Okuningi esihlangana lakho kuground abe-World Food Program abasebenza la nenhlanganiso ezithile ezijiyejiyeneyo siyababona beku-ground, abanye sibathola kade sibe besenza ama-baseline ukuthi babekwazi ukuthi bakhona yini abantu abaswelayo esigabeni esinje. Kanti njalo thina njengenhlanganiso lathi sibhizi, thina sizama ukwenza lokho ukuthi ayikubuilda i-resilience lokuthi abantu banelise ukuthi babesebenzisa i-drip irrigation ngamanzi amalutshane wona lawo, banelise ukuthi baziphilise lawo, balime imbhida benze othile. Imizamo yonke yekusile lohlupho lolokho kuthiwa i-climate change osukuhlasela abantu, ukuthi abantu sikwanise uku-adapta sitshintshe, fanele sikulima nezilimo ezincane ezingafuni amanzi amaningi nento ezinjalo. Kanjalo lohulumende layo uyazama, kodwa-ke ukuthi ibheve kahulumende ezinye kwezindawo zabe zine-politics, kodwa-ke hhayi akufani lakuliya i-rekhapiki iyo kusase lomgabi laba abangani bayazama, kodwa kunye yabonto okunye-capacity nje abangaba kwezindawo abakwazi ukuthi benze njani. Kodwa-ke sisebelokhu esiqhubeka sincedisana sisebenza sonke.
Alo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Hey, Bobo, 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 Bobo
Ngicela uvume ingoma ka DJ Stavo ehamba lo professor besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ibiza inkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha kwemlilo kwesinye isakhiwo eHarare. Amabalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngesitasidibaneni isikhathi sinye kusasa. Igama nguChris Gande ngilitshiya kustudio 7 Live Talk. Lingakhohlwa uhlelo lwekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.